Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesini, amai Ellen Dingane Kandororo, vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yanga iri kuchegutu, takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations ose ari maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiona nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi pana pachiitwa sarudzo, kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose, saka chakwanisa kucontainwa. Kana vaona kuti hazviite kuti vamire, ngavachiisa zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaoneko vachizvigachigeza maoko kana kuisa masanitizers, even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso toda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kusarudza zvavanoda ivo kuti vaite either kumbobvamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yakavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi, nhengo yaimiririra MDC vaRaise Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANU-PF vaProsper Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure mekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda, vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vabhezese sendima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura mushakabvu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku yekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburukidza nekushanda kukuru kwatakaita netriple C yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational neritsigiro rakatipa.
Vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nhengo yeZANU-PF vaMutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamiririra musarudzo kana kuti election agent vaGive Mo Javangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Election kwamba zvavo zvakanaka zvisina upoto, zvisina mutauro. Vomwe tinotambira nekuti rizauti yaratidza kuti anga atungamira ndiyahwina.
Patabvunza sachigaro weMDC mudunhu vaRafael Magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo, vanoti sarudzo dzinenge dzakachena asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. VaMagunje vanoti vakatomira-mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANU-PF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vaziyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
MyPC told me kuti pane mazita akanamirwa pabhodhi but pane maadress 3 ekunoton and I said it can't be. Zvinobvisa sure. So I went, I was reading, one of the MDC guys comes, he greets me, I greet him very friendly and then solo shot me. Then I said, I know, okay, I've seen. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? Yes. The polling agent comes, Amira Payanda Morris. This guy with MDC Arambari, but I don't know you, don't know what I never demand, she can be the polling agent. They got no excuse me, I need the prices in the polling agent with.
Kusvika pari nhasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabielection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Nunurai Jena.